Tatingatarisa kuCongress ndechekuti bato ravamunangagwa reLacoste richanozvisimbisa kuCongress. Tiri kuona kuti bauto akaita guru, saka hazvikatyamadzi kana vanhu vakazongoonawo umwe anobva mumauto zvichida vachiwenga vachinziwo ndiwo umwe mutevedzeri wamavice president. But tinoexpectawo kuti vamunangagwa vangangotorawo mumuromu wakange ari muchiuto angangovanga ari kuzipura zvichida mukadzi kana murume. Saka tinokwanisa kuona vadhavengwa vachidzoka, kana vadhavengwa vasina kudzoka tinokwanisa kuona vamutinhiri.
Tingaona here bato iri richizodzokera kuchisungo charo cha2014 chekuti mumwe watevedzeri wemutungamiri wenyika anofanira kunge ari munhukadzi?
Ipapa ndopanati panonetsa kuti tione kuti munhukadzi angauya ipapa ndiani achizotevedzeri, tichiona kuti iketeka government kayakauya nembabwe. Kuda kana pangangoya munhukadzi zvingangodaro kuti kana vakatatamura vakati vice president matatu pangangova nechanzi yemukadzi kuti adinauye. But vakalimit pairi panokwanisa kutinetsa pakadzoka varume ikangova government akawanda varume. Ndinofunga kuti makangoona kuti zveeven vakadzi mumacabinet ministers acho vanongori vashoma. Zvinongoratidza ndeembabwe nekuhondo chaiko, ende inoda kuvhundudzira vanhu nejunta paino tinozoita maelection next year. Saka pakaita mavice president matatu pangangova nomukana wekuti mudzimai awane kwaachiuya. But kana pasina zvinenge zvinoratidza kuti vari muchiuto vari kumusoroko ndo vangangouya. Asi vadhavengwawo vane mukana wekuti vawanikwe vachikwanisa kungouya vachimunangagwa vachida kubatanidza zano nezapo, ende vachida kuti vawanewo support kumatebeland uko kwavanoita sekuti havana kunyanyisa havana support, nokuti tsika dzavo dzinenge dzinosoropodzwa zvikuru kuti dzakatsagunisa mutakura nekureruka somusha watamwa, nokuti vanobata vachinzi ndo vanga varipowo paguku rahunde apo iyo yakauraya vanhu vakawanda kumidlands nekumatebeland.
Tiri kuona vazhou muri kukandawo zita ravadhavengwa mudariro, asi ka vadhavengwa havasisiri mubato reZANU-P F.
Hongu vadhavengwa havasi musiri mubato reZANU-P F, asi vanozikamwa zvikuru semukuru wamauto ezipura. Saka vamunangagwa vanoda kukwanisa kuuya vachida kusimbisa chisungo chavo chepatriotic front kubva ku1976 chokubatanidza zanu nezapo, ende ihurumende inosimbisa vanhu vane history inobva kumasoja. Saka zvingangova zvakanakawo kuti vafadze avo vakabvawo nemuzamu rezipura kuti vasimudzire vadhavengwa.